dalo kupakati pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo, zimwe zese zavari kuita nevamwava kutamba pada. Ndowe ipo watiche, dialogue is the only answer. Patakati munangagwa ukaramba une musikanzwa wokusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro remutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava momo tisinayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsara gaka ku constitutional court. Munozviziva. Akangomuka agadzwa. Zvinozikanwa izvozvo. Akagadzwa neConcord kwete nemi. Chizamba machisa. Gukula. Saka isakati tambu dziko endora tafana kudhila naro. Kudhila naro kuti zviite sei. Kuti muno atangira tichikurangarira inhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nemareforms. Ndozvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofanira kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotero avakaita. Apo hatidududzwa chibhebha. Toro zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeilegitimate government yabva muwani. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe. Ambe.